Mukomana akatisiya anozvichoma zvimbusa.
Saka mukatozoti chii chaizvo chakaitika vatorima kuna mukoma Thomas?
Thomas akati akudzokera kubata kwake anosenzera kunonzi kuKenneth. Saka anenge akadzikira panzvimbo isiri iyo paaifanira kunge achidzikira. Saka akazodiscover adzika kuti adzikira pasipo. Saka akutanga kufamba manje kuti ainge kune imba yachona yaanosenzera kwaanosenzera musango imomo kunonzi kuKenneth. Ndo paakaita masanga kuruma kunoita shumba. Inongojuma padhuze pokuti zvinonetsa kuti unge ungati ungairongera sei. Saka akaitwa akarwiswa neshumba ari pamufambo wokuinda paanogara.
Shumba idzi dzanga dziri ngani?
Inotaridza kuti yanga iri one. Vakasvika panhango kusvikapo paspot paakaurayirwa, asi vakasvikapo vanonga vachitaura kuti inenge yanga iri one.
Akabva apira panzvimbo here kana kuti chii chakatora nzvimbo?
Akafira panzvimbo, but iyo zvayakazoita yakamuzvuzvurudza kubva payakamurayira ndomva yanomuviga payakamuviga. Saka unoziva shiri idzi dzinonzi mavouchers nechirungu idzi dzine very sensitive sense of smell. Saka kana pangoita chiitiko chakaita seichocho dzinobva dzakasvika kuidentifya kuti pane zvinenge zviripo zvinenge zviri nani. Saka haina kumudya shumba yachona, but takangoita nechokuti yakamuuraya ndokunomusiya payakamusiya. Saka shiri ndodzaadzaa kudya mavouchers iyaya.
Akazokwanisa kuwanikwa mutumbi wake kwapera nguva yakareba sei?
After 48 hours, because tichitaura kudai baba vacho vakashaya. Saka vaizama kumubata kuti vamupe meseji yekuti baba vashaya. Saka mukoma wachona akatouya nokunonzi kuTetevo kwatinogara, vachikwira kuti vagozopinda motikari vomba vaenda vese. Saka only to discover kuti munina wake taimiyo naredhio yanga yachingakwanisi kupinda yaanosevenzera because hakuna network dzemafoni. Saka after 48 hours akazowanika. Saka angowanikawo zvokuti vanga varipo pachiitiko chachona vari kutaura kuti anga aryiwa namavouchers.